day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 25 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvichangopiwa mukana wekuvhota kana zvirango zvabviswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe nevana 1709 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe nezuro. Nezuro kwekare vanhu mazana masere ane makumi maviri nevatanhatu 826 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevaviri 725,582. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevatatu 467,733. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu nevatanhatu 44,306. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevana 37,524. Vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa neZuro China vakaudza vatori venhau kuti bato iri harizopi mukana wekuvhota kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kusvika zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato iri nemamwe makambani anoridzana navo zvabviswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZANU-PF muHarare neZuro, vaChinamasa vakati kubvumira mamiriyoni nemamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvivhote kunoisa bata ravo pakaoma sezvo vamwe vemubato iri vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizotadza kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaga rutsigiro rwevanhu vanovhota. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinonzi zvinopfuura mamiriyoni mashanu. Vamwe vari muhupoteri pamusoro pemamiriro akaita zvematongero enyika pamwe chete nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi. VaChinamasa vakati kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibvumidzwe kuvhota, zvirango zvinofanirwa kubviswa kuti vese vebato ravo vakwanise kuenda kunyika ipi zvayo kunotsvaga rutsigiro. Bepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoshamiswa kuti hazvibvumidzwi kuvhota kunyange hazvo gurukota rezvemari vamuturi Ncube vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika inopfuura bhiriyoni remadhora ekuAmerica pagore uye ndiyo inobatsira hurumende zvikuru. Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuenda kuMDC Alliance kunovaudza kuti vanoda kodzero dzavo dzekuvhota, vachiti bato rinopikisa iri ndiro rakakumbira kuti zvirango izvi zvitemerwe.
Isu yedu kudiaspora especially kuAmerica nokuEurope haina kumira zvakanaka nemaererano nenyaya yemasanction. Tikataura zvese tikati kana masanctions atoziva kuti akaunzwa neMDCT vanatamisa nanabiti vakanokumbira masanction kuUS Senate Republic Relations International Foreign Relations kuti isaa masanction paZimbabwe ikaure, government iyoyo ikaure. Saka isaa kuti ise government iri kutonga sebato regovernment iri kutonga hatikwanisiwo kuti tikupei diaspora vote nendaa yekuti hatina maresources acho nokuti takabatwa nemasanction amakanokumbira aya. Saka naizvozvo masanction ngaabvisiwe diaspora vote yodi yochiitwa.
Asi vacharumbira choitika apa ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zveZimbabwe uyezve ava kudzivirira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwane kodzero dzavo. Munoti zvakanaka vo here izvozvo?
Zvakanaka vahwande pakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese kana zvichida kuvhota vanobvumidzwa kurejista kuvhota nokuya kuzovhota kuZimbabwe. Hapana chizvarwa cheZimbabwe chiri kurambidzwa kuvhota munyika yeZimbabwe. Asi outside Zimbabwe tinongokwanisa kuti vanoshanda kumaembasi edu vavhote. Vamwe vakaenda kudhayaspora nezvavakaindira aizvo hatingakwanisi kuzvifasiliteta izvozvo. Naizvozvo tinoti isu ndeemasanctions angaabviswa zvaiita kuti zvireruke kuvana veZimbabwe vanogara outside Zimbabwe.
Asi zvinoita sokuti ZANU-PF kana kuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezviri kuitika mune zvematongerwo enyika.
Handida kuti pane panishment iri kuitiwa. Hapana munhu ari kupanishwa ava hwande. Nyaripo ndeyekuti nenyaya yemasanction iya yatinorwisana nayo kuti nyika yedu ibudirire iitewo sedzimwe nyika, Zimbabwe ine upfumi hwakakosha. Asi upfumi hahunyatsi kuti hubude zvakanaka kuti huwandire upenyu hwevana veZimbabwe nendava yemasanction. Saka itiri kuti isu vana veZimbabwe kana vachida kuti vaone kodzero dzavo dzokuvhota, kodzero dzokuvhota dzinowanikwa nevanenge varimo muZimbabwe munyika yavo. Kana vapinda muZimbabwe kodzero dzake anopiwa, anonovhota free and fair. But outside Zimbabwe pari zvino government haisi kukwanisa kuti ifacilitate maelections kuti vanhu vavhote vari outside nendava yemasanction.
Ko nai vacharumbira zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvazvisina simba rekubvisa zvirango, saka ZANU-PF inoda kuti vanhu vose ava vaita sei?
Right, aiti nyaya yekuti ZANU-PF inyaya yegovernment. Government yedu yeZimbabwe iri kupari zvino ZANU-PF ndiyo iri kurana government yeZimbabwe. Saka isiri kuti iyo vana veZimbabwe zvavanoziva kuti isu toda kuti tivhote, asi kodzero dzedu dziri kutadziswa nenyaya yemasanctions. Vakahwisisa izvozvo vachaenda kune vanhu vandataura vaya vanatamisa vanabiti netimu yavo kuMDC yanga iri MDC yatsvangira. Vachaenda kuvanhu ivavo vonotaura nanabiti vokumbira kana vaita maprotest avo nezvavanoita voita kuitira kuti vanabiti vanzwe kuti vana veZimbabwe vaakukukumuka kuti isi hatikwanisi kuvhota nokuti ndini makaisira Zimbabwe masanction. Now government haichakwanisi kuti isu tivhote from outside the country nendaa yechi yemasanction. Saka nyaya ngaidzokere kumuridzi wayo vahwande. Anova iye yakakonzeresa kuti nyika yedu isvike pairi nenyaya yemasanction. Variko vanhu vacho havana kufa, ngavaende vanobvisa masanction aya kuti vana veZimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo.
Avo vange vari Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tabatavo Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vaTawanda Dzokora, avo vanoti bato reZANU-PF rapererwa nemazano, vachiti zvirango zviri kutaurwa hazvisiri izvo zvinotuma ZANU-PF kuti itorere vanhu kodzero dzavo. Vadzokora vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinosanganisa vanhu vanotsigira ZANU-PF vari kutorerwavo kodzero dzavo dzekuvhota.
Aiwa, tichatiri kungoona apa musangano iZANU-PF iri kuhwanda nemunwe. Masanctions hanei nekodzero dzevanhu. ZANU PF haingatyore kodzero dzevanhu ichitaura nyaya yemasanctions. Vana veZimbabwe vari muno mudiaspora ndivo vari kuita kuti nyika yeZimbabwe ienderere mberi. ZANU PF iri kutora mabillions iwayo ichishandisa kuti nyika irambe yakamira zvainotobvuma kana naiyo, asi haidi kupa vanhu kodzero dzavo. Iko zvino yakutaura kuti zvirango zveupfumi ngazvitange zvabviswa kuti vazobvumira vana veZimbabwe kuti vavote. Kana patichitaura kuti vana ava havanei nevana veZimbabwe, havana hanya nevana veZimbabwe, vanhu vanofunga kuti tirikutaura politics. Hapana politics apa, tirikutotaura chokwadi kuti ZANU haina hanya nesu, haina basa nesu, ine basa nemari yatiri kuvapa chete, asi kuti ichitipa kodzero dzinoenderana nezvatiri kuitira nyika yoramba. Vanhu veZANU vanoziva zvavanofanira kuita kuti masanctions abviswe. Ngavarege kuponda vanhu, ngavarege kubvinya, ngavarege kungosunga vanhu pese pese kuti angoita zvakata osungwa onyimwa kodzero yake. Izvozvo ndozvinoita kuti masanctions avepo. Hazvinei zvava kutaura izvi nekodzero dzevanhu dzekuti vanhu vavote.
Chimwe chatiri kunzwa kudi reZANU PF ndicho kutivo bato reMDC Alliance ndiro rakakumbira zvirango kuti zvitemerwe. Munoti chii nenyaya iyi?
Hakuna zvakadaro, ndo anonzi manyepo. Asi chandinoziva chinonakidza panyaya iyo ndechekuti vana veZimbabwe vanoziva chokwadi, vaakuziva chokwadi. Kare karapo vaingo ZANU yaingofamba ichingotaurira vanhu kuti MDC ndiri kukumbira zvirango zveupfumi. Tinozviziva tese kuti MDC haina kumbobvira yakumbira zvirango zveupfumi. Umbowo hwacho huri pakuti paya pakasangana Mugabe navatsvangirai vakaita hurumende yavo, dai kuri kunzi zvirango izvi zvakakumbirwa neMDC, handidai zvakabviswa. Hazvina kubviswa nekuti nyika dzinopa zvirango zveupfumi ana America, ana Britain neEurope vane zvavakaona zviri kukanganiswa neZANU PF. Kune mhosho dzavakaona dziri kukanganiswa neZANU PF, kukanganisirwa kuri kuitwa vanhu vana veZimbabwe, kumbunyikidzwa kwavari kuitwa, kurohwa kwavari kuitwa, kupondwa kwavari kuitwa. Makazviona zvakaitika muna August 1, vanhu vakapondwa nyika dzese dzichiona. Hazvidi MDC, hazvidi Chief Shose, hazvidi munhu ari mudiaspora kuti anotaurira America kuti ndozviri kuitwa neZANU PF. Zviri kuonekwa, umhondi huri kuonekwa kuburikidza nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanongoramba vachingodya nhoko dzezvironda. Chero zvazvo vamunangagwa pavakapinda vakataura kuti ndiri kuchinja zvinhu, ndava new dispensation, ndava kuita maitiro manyowani. Asi tiri kutoona kuti hazvisiri izvo, vari kutoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe, vari kutoenderera mberi nekuti vana veZimbabwe varamba vachidya nhoko dzezvironda. Saka zvavari kutaura izvi manyepo.
Vadzokora, kana takatarisa zviri kuitika izvi, tiri kuona sekuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete neZANU PF ndiwo ava kupinza zvizvarwa zveZimbabwe pakaoma. Munoti chii kuvanhu veruzhinji vakateerera pamusoro penyaya iyi?
Ibato rimwe chete chete riri kuonesa vana veZimbabwe pfumvu. Tarisai muone zvavari kuita ipapa. Vanokanganwa kuziva kuti kuno kwacho kudiaspora kune vamwe vanhu veZANU PF. Tinavo anacharumbira muno, tinavo vanosvitiwa nei vari muexecutive yeZANU PF, vari muno kuBritain, variko futi kuSouth Africa, variko futi vanosvitiwa nofarira ZANU PF. Asi nhasi uno ZANU PF iri kufuma ichitaura kuti vanhu ivavo ngavatorerwe zvakare kodzero dzavo. Saka kana naivowo vacho vari kuno, ubenzi hwakaita sei hwokuti unoramba uchingosapota musangano uri kukuomesera zvakadaro, unokutorera kodzero yakakosha kudaro? Apa ndopanotoda kutoti ivo veZANU vacho nesu timire pamwe chete tichitaura kuti tiri kuda kodzero yedu yekuvhota. Tofanira kutobatana neveZANU vacho.
Avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Sangano re Citizens Initiative Zimbabwe rinoti riri kurova shiri mbiri nedombo rimwe chete sezvo riri kupinda mumisha inogara veruzhinji richichenesa nzvimbo pamwe nekurasa marara panguva imwe chete richidzidzisa vechidiki kushandisa maoko avo mukuita mabasa akasiyana siyana. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muCitizens Initiative Zimbabwe vachengetai guta vanoti kubva zvavatanga kuchenesa nzvimbo pamwe nekurasa marara vakwanisa kunge vachishandawo nevechidiki vane makore anobvira pamana kusvika pagumi nemasere. Vaguta vanoti vakwanisa kushanda mumisha yeEpworth, Mbare nekuwadzana uye vari kushanda pamwe chete nekanzuru yeHarare mukuita basa iri. Vanoti vakatora danho iri mushure mokunzwa chikumbiro chekanzuru chekuti vanokwanisa kubatsira vapindirewo mukutakurwa nekuraswa kwemarara vachiti vakaita izvi senzira yekudzivirira zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kushanda kunyanya zvikuru nevechidiki kuvadzidzisa kuti vagone kuzviriritira. Saka mukuita basa iroro tine nzvimbo dzatakakumbira kukanzuru kuti tikwanise kunge tichishandisa munzvimbo munharaunda dzinogara vanhu, macommunities. Saka mudzimwe dzenzvimbo idzodzo vanhu nekuda kwokuti kanzuru iri kuomerwa nenyaya yekutakura marara, vanhu vari kupedzisira vakungowana kuti pavangoona pakavaa vanokanda marara vachirasa, vamwewo vachinge vaona zvakadaro vanouya vachiwedzerawo marara munhu sobva atongoziva kuti apa ndo pataa kurasira marara, asi dzinenge dziri nzvimbo dziri kurasirwa marara zvisiri pamutemo. Saka dzimweni dzenzvimbo dzatakapuwa nekanzuru kuti tishandise nekuda kwokuti mabasa atiri kuita ndeekudzidzisa vechidiki kuti vagone kuzviriritira, maself sustainability projects, and among them there is one theme that we are moving around with, community gardening.
Makasarudza sei vechidiki vamuri kushanda navo ivavo kuti muite zvirongwa izvozvo?
Tingati isu hatina kusarudza, asi tine chinangwa chekushanda nevechidiki nekuda kwokuti ndivo vachazenge vachiriritira nekuchengetedza nzvimbo, nharaunda, kana kuti environment yedu mangwana kana tichinge tisisipo. Asi nharaunda dzatiri kushanda nadzo kana kuti macommunities iwayo ndivo anozouya oga oti tinokupai vana ava vekuti mushande navo nekuti tinenge tavaudza chinangwa chedu. Saka tanga tichibatsira kuti cleanet kana kuti tichenese nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti tinenge tichishanda nevana vechidiki kubva kuvadzidzisa kubva pamazera emakore mana kusvika gumi nemasere, ndo vatiri kunyanya kushanda navo. Saka tine nzvimbo dzatachenesa pari zvino dzatabvisa marara tichishanda nekanzuru yeHarare kubudikidza nekuvapa zvikwanisiro zvakafanana nemafuta ekufambisa michina yavo yekuchenesa nekuda kwokuti marara aya akawandisa haangagoni kuti atakurwe nevanhu. Saka vanhu vanozouyawo vachizonongeredza amwe anenge asarawo mashoma anokwanisa kuti anongeredzwe nekubatwa nevanhu, asi mizhinji iri kushandisirwa michina kubudikidza nezvikwanisiro zvatiri kupa kukanzuru kuti nharaunda inge yakaratidzika zvakanaka.
Muri kuona zvamuri kuita zviri zvinopedza dambudziko here rekuraswa kwemarara pose pose?
Iroro idi, asi zano ratatsvaga kuti tione kuti tingakunda sei dambudziko iroro. Chekutanga, hatigoni kuti tiregedze kanzuru kana kuti tibvise dzoro rayo rekunge richichenesa nharaunda nekuda kwokuti vanhu vane kubvisa kwavanoita zvidimu kunakatsekera kana kuti yatinoti tax inofanira kunge iriyo inoshanda mabasa akafanana naiwayo. Asi zvakadarozvo, isu kurudzi redu ndeyekuti vanhu vakaungana vachibatana pamwe chete vachisa musoro pamwe chete vanogona kuti vakunde mamwe ematambudziko akafanana nenhau yemarara.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muCitizens Initiative Zimbabwe vachengetai guta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti mapurisa muguta reBulawayo azivisa nezvemutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19 muguta iri. Mabhizimisi mukati meguta nedzimwe nzvimbo dzinonzi vanhu vakawanda vari kutapurira nachirwere ichi zvakanyanya achazarura na 8 o'clock mangwanani achivhara na 3 o'clock masikati. Nzvimbo idzi dzinosanganisa Nkulumani, Pelandava, Emganyini, Sizinda, Baran Green, Emakandeni, Kodri Park, Luveve, Njube, Magwebwe, Pumula, Nguhoyenja, Makokova, Mzilikazi, Mpopoma ne Mukati Meguta. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
To be honest, zvinazvinomira zvakanaka in Zimbabwe. Zvinazvinomira zvakanaka. To be honest, zvinazvinomira zvakanaka. Ngatitarisei masalaries evanhu. Ngatitarisei maindustry. Ngatitarisei masectors at large. Zvinazvinomira zvakanaka. Vanhu, they are dying in hospitals. Why? Because there is no medication. Kupa MP mota, nokupa doctor mota, ndichipichi right. Muri kuona pane nyacho. Kupa chief mota, nokupa doctor mota, ndichipichi right. Handitika, kuvakira mapurisa, munoziva zvinhu zvinotorwadza zvokuti sometimes ukatopinda mapolice camps umu. Unotoona mapurisa zvimota zvavanotoshandisa, vamwe vacho na the end up vakuto haya maprivate cars kuti vaite maduties avo. Handitika, makeses akarekodwa manheru. Mupurisa hasi kukwanisa kuenda kundoatenda that case. Why? Because havana mota, havana zvikwanisiro. Vanotokudza kuti mota yabuda yaenda kwakati. Handitika, but at the end tiri kutarisa suti tichiona kuti maMP they are given macars every matadzani zvenyu ungovatsvagirana kuti maex sharp mapurisa movapawo pamakembe kana pakati even 5 mota dzinenge dzichiita sei, dzinenge dzichiita mapatrols. Handitika, let's sit down and talk.
Makadiko pa Studio 7 apo, pa Studio 7 apo, makadiko. Tinokumbirawo kutaura paruzhinji kuruzhinji weZimbabwe. Vedwe nhamo yatapinzwa nechunhu ichi chinonzi ZANU-PF ka. Kunze kwokuti tatobatana, hatibudi mungwavaira yakaita saiyoyi. Tarisai vedwe, zvatakutongochembera tiri varombo. Tichingonzwa nyaya dzokuti yewe waba goridhi wadai, uyu wazotora mari dzeCovid wada, hapana kana chinoitiwa, vasungani vanhu ava. Munhu anotongosungwa, munhu anotonzi ndiyo mhandu, munhu anoda kusunungura vamwe vanhu, anoda kuti vanhu tidye tese, vanoda kuti vana veduwo vagopinda mabasa. Ndiye munhu anonzi ndiye munhu akashata nehurumende iyi iripo iya namunangagwa iyi. Veduwe ngatibatane, 2023 ngatibatane, 2023 ngatibatane, timbotava madhende muno munyika yedu. Tarirai, hapana kana nyika kana hwani yepasi rino isina chizvarwa cheZimbabwe. Nokuda kwokuti vanhu vanenge vaida kunotsvagawo mafuro manyoro, vachinowo kutsvaga kuti vararamise mhuri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare repamsoro soro muAmerica re Supreme Court rakatonga kuti vadzidzi vanotambira zvikoro zvavo zvepamsoro vanofanirwa kubhadharwa. Pemakore anopfuura zana rine gumi nemashanu, sangano rinoona nezvemitambo pazvikoro zvepamusoro reNational Collegiate Athletic Association kana kuti NCAA range risingabhadhari vadzidzi vaitambira zvikwata zvezvikoro zvavo mimutambo yakaita sebasketball, nhabvu, football neimwe. NCAA inowana mari inopfuura bhiriyoni remadhora pagore asi vatambi vasingapihwi mihoro, mari zhinji ichienda kuzvikoro zvavanotambira. Svondo rino dare reSupreme Court rakatonga kuti vatambi vepazvikoro ava vanofanirwa kubhadharwa sezvinoita vamwe vatambi vose. Tabata vanofarira mitambo yakasiyana-siyana vatafadzwa munjanja kuti vatitsanangurire.
Ndinokunyeperai Mr. Wande, ndakanzwa kufara nenhau pandakawerenga nhau yekuti koti gombe yemuno muAmerica yakaita mutongo wekuti vana vechikoro vanenge vachiita masports vave vachikwaniswawo kupiwa mubhadharo unoenderanawo nebasa ravanenge vachiita. Munoziva kubva pandakauyawo munyika muno, zvinhu zvandakaona ndichitombobvunzawo kuti asi vana awa zvavanenge vari kutamba zvinhu zviri kuunganidza ruzhinji munyika muno zvichibudisa mari yakawanda, asi ukada kuzobvunzawo kuti upenyu hwevana awa hwakamira sei unonzwa tsitsi, nekuti unoona vanhu vakazara mastadium nemhuri dzavo asi vachingopedza mutambo webhora kana webasketball vanongodzoka kudzimba dzavo vasinawo, vamwe vanenge vasitorina kana chikafu, vamwe vanenge vasitorinawo kana kuti vangabudawo vachimbonakidzwawo nevamwe. Saka zvaindisiririsa ende wanga uri mubvunzo waindinetsa, saka zvakandipa kufara kwakazara.
Tikatarisa mari dzinobhadharwa vanhu vanoita zvemitambo munyika munomu, vana ava vanozokwanisa kudzidza zvakadaka here vachipiwa mamiriyoni nemamiriyoni mari isingatambirwi nyangwe naprincipal wechikoro, nyangwe naheadmaster, nyangwe nadean wapachikoro? Vanozogona kudzidza zvakanaka?
Inini ndinotoona kuti mutongo uyu uchatisvitsa pakuzobvunza mubvunzo wekuti vana ava vanombinyikidzirwei kuti kana waine tarenda rawainaro vave vachinzi tanga waenda kuyunivhesiti usati waenda kunotamba kuNFL kana kuti kuNBA kwebasketball. Pane kakumbinyikidza karipo ipapo, ndopa munoona kuti system E yagara yakagadzirwa kuti iwo webato reNCAA vanenge vaine mari dzavanenge vachiita vachibhadharwa nemaadvertiser, asi vana awa ndavangopindeka mumaprofessional sports. Ndopagara paine kakukakatana kandinako nenyaya iyi. Saka mubvunzo wekuti vanozokwanisa here chikoro, iwo varombotangirei wambinyikidzwa kuti waende kuchikoro iye munhu a18, akukwanisa kuvhota, akukwanisa kuti anokwanisa kutonotsvaga basa kana kuMcDonald's achibhadharwa. Handiri kuMcDonald's vanobvunza here vana vechidiki kuti watanga waenda kuyunivhesiti kuti ushande pano, havabvunzi. Saka nei ava vana vechikoro vari kumbinyitidzo? Saka mubvunzo iwawo unotinetsei nekuti pamwewo chikoro chisandi icho chaari kunyanya kuda, asi ari kuenda kuchikoro pamusana pekuti ndonzira yega iripo kuti azotambawo kuNFL nekuNBA.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvichangopiwa mukana wekuvhota kana zvirango zvabviswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.